for 10 October 2022. Ngiwa kuma past 11 to 12. Pakaita kuti mpengo rakaipisisa kunzvimbo yeZambe muwadi 14 yemutasa Central. Iyo yakabva yatora maasbestos epablock remagrade 5 regrade 7. Pane 3 classrooms ipapo. Zvichipfuudzwa nemhepo zvichidonhera mukati maasbestos achirova vamwe vana vakazokuvara.
Vana vakakuvara vava kunzwa sei pari zvino vasarwaka?
Ndinofara kuzivisa nyika kuti vapa vakaiswa kukliniki, vamwe vacho vakatorapwa zvokuti vasi vatenge vari kuchikoro. Pane wani mukomana azopfuuriridzwa kuiswa kugeneral hospital yerusape uko aongorerwa nana chiremba. Ange akakuvara kumusana ndiye aichizora dzimwe musi akatyoka musana asi ongororo yaitwa yaoneka kuti anonaya haana kukuvara zvakanyanya kwakurungu tundovara kuyeropa asi ari raiti rake. Saka in terms of kukuvara kwevana ingati aMwari akati itira nyasha, hapana kunyanya kukuvariwa.
Ko, chii chakapa kuti vana ava vasakuvari kana pange paine mhepo yaivhuvhuta zvakanyanya kudaro?
Nekuti vamwe vacho vakaita chenjedzo yezvavari kudzidziswa zvokuti kana paita kuputsika kwedzimba wandai pasi pematafura ndozvandanzwa kuti vamwe vana vakaita zvinova zvakavabatsira. Ukaita zvokwana kumusana akakuvara nekuti anga tadza kukwana pakati pasi pemadesk pematebho pazara nevamwe vana. Saka tiri kuona kuti dzidziso dzekuzvidzivirira munjodzi dzinenge dziri kuratidza kubatsira. Then asi dambudziko guru manje ravapo pachikoro nderekuti marata aya akabva isatotarisana nenguva yekuti kwakuda kutonaya. Saka chikoro chiri kuchema kuti chikwanise kuwana rubatsiro nekukasika kudzoreredza rufu yepachikoro ichi. Uye zvimwe zvatakaongorora ndezvekuti patadzosvikapo nhasi taona kuti muchenje ndo akadya zvakanyanya mapuranga anga akashandiswa kupfirira imba ipi. Saka zviri kurakidza kuti papo pasina kubata kuyasimba pakati pematimba nemaasbestos zvakaita nyore kuti mhepo ibva yakwanisa kungomasimudza.
Zvii zvamuri kumbirawo kuti ruzhinji rwuite rinokwanisa kubatsira?
Zvaida kuti vanobatsira vabatsire netimba iri treated uyezve kana kubatsira nemushonga kabhariwe inouraya matemite kuitira kuti mapuranga aya asadyiwe nemuchenji. Uyezve kubatsira zvakanyanya neroofing material angava mazenge emazuva ano maibr shita kana kungoshandisa maasbestos zvinenge zvangokwanisika. Asi mhuri yepachikoro iri kuchemawo zvakanyanya kuti vanokwanisa kubatsira vanokwanisa kubatsira vakurumidze kupindira. Soko riri tasiya vepachikoro vakurisvitsawo kuna vakuru vedunhu padisaster management. Saka tinotarisirawo kuti muhomwe yavo mungakwanisa kubuda rumwe rubatsiro. Asi kana paine mawoo ushas dingatisaide mukarirano nonga vangokurumidze kubatsira kuita kuti vana vakurumidze kufukidzika